tsamba yakanyora kusangano reEU vane vati nyika dzemuEuropean Union ndedzekuti vamunangagwa pavari kuenda ikoko kumusangano weWorld Economic Forum dai vari vapuwa maconditions ekuti vanobvumidzwa kuti vapinde muteritori reEuropean Union yokunge vagadzirisa nyaya iri kuitika munyika mavo, nyaya yekurohwa kwevanhu iri kuitika, kushungurudzwa kwevanhu, kodzero dzevanhu dziri kutyorwa, vanhu vari kurohwa nemasoja uyezve nekudzima kwavakaita masaisai edande mutande yatinoti internet.
Mati mapiwa here mhinduro?
Hatisati tapuwa mhinduro, asi ndinovimba kuti nemazuva ari kutevera aya tinova tichaona mhinduro yakanaka, nekuti zvava pachena kuti zvinhu zvakaitwa namunangagwa zvimwe zvinoshoresa uyezve hazvipi zvinhu zvinotarisirwa kumutungamiri wenyika anga achitaura kuti tave yatingatiya muchirungu miti conversion.
Asi iyo hurumende yezimbabwe kavavhavha iri kuti masangano akazvimirira akaita saiwana Crisis in Zimbabwe nemamapato anopikisa ari kubatana kuti akanganise vamunangagwa kuenda kuSwitzerland, ndokusaka munyika muine kuratidzira
vamunangagwa munhu asingachanzwisisi zviri kuitika munyika make, nekuti mukatarira kubva zvavakatinda pachigaro havasati vagara pasi vaisimboshora vamugade kuti vanofamba zvisingaita, asi vamunangagwa varoradza kuti ivo munhu asiri kunzwisisa zvikunetse kana nevane emuzimbabwe. Kutaura kwavo kuti masangano akaita sana Crisis uye nemaopposition ari kuronga kuti vamunangagwa vabve pachigaro uyezve ari kuronga kuti vamunangagwa vasaenda kwavaroda kuenda kutaura kusina maturo, nekuti vane vezimbabwe raomerwa. Tarisai mamiriro aita nyika yedu, tarisai mutsidzirwo wakaitwa mafuta ekufambisa ine dzimotokari, tarisai kunetsa kuri kuita mari dzemasikusi, tarisai mari dzematambiriswa emuzvipatara madoktar. Nyika yese zvinobva kuti upfumi hwenyika kana kuti ikonomi yenyika haisi kufamba zvakanaka uyezve ndizvo zvaita kuti vane vezimbabwe vati aiwa zvakwana, enough is enough.